Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 29 Gumiguru October 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vagari vekwachiyadzwa nezuro vakaratidzira vakamisa kuchirwa kwemangoda nekambani yekuChina. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kusagadzikana koita upfumi kuri kukonzerwa nemitemo yehurumende isina kujeka. Bato rinopikisa reZimbabwe African People's Union riri kuita kongres yaro muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vagari vekwachiyadzwa mudunhu reManicaland nezuro vakaratidzira uye vakamisa kuchirwa kwemangoda nevashandi vekambani yekuChina yeAnjin Investments vachinyunyuta kuti iri kungomora upfumi hwemudunhu ravo asi isina zvairi kuitiravo vagari. Vagari ava vaive nezvinyorwa zvakasiyana-siyana zvinoshoropodza mashandiro ari kuita Anjin mudunhu mavo zvinosanganisira kuti haisi kuremekedza chivanhu chavo, yakaparadza chikoro cheChirasika pamwe nekuti haina kuita nemazvo urongwa hwekuti itange zvakare kushanda. Mumwe wevagari vakaratidzira nezuro vaMoses Mukwada vanoti chakanyanya kutsamwisa vagari ndechekuti kambani iyi iyo yakambenge yamiswa kushanda yakadzoka ichisvikobikisa madzishe doro rechivanhu pasina kugara pasi nevanhu vari munharaunda dzechiyadzwa nemukwada dziri kucherwa mangoda aya. Vanga vachitaridzira ava vanonzi vakarasa doro iri uye masoja ndiwo anonzi akazodzinga vanhu vairatidzira ava. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weAnjin Investments vaAmwe Mhlanga kanawo Ishe Marange kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi. Asi Mukwada waudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vagari vacharamba vachiratidzira kusvika zvavari kuda zvaitwa nekambani iyi zvinosanganisira kuti kambani iyi iite budiriro munharaunda dziri kucherwa mangoda.
Kuitwa kurukitwe chirongwa cherutse rwemadiamond munzvimbo medu nyaya huru yanyaya kuzosimudze kutsamwa kwavanhu ngechekuti Anjin kambani iri kuchera madiamonds mwachiyadzwa yakaende kumadzishe kwachief Marange ikaite hurukuru yekupikisa doro rekutsipira vadzimu kudzoka kwayakaita futi kuchere madiamond mwachiyadzwa. Saka wakaita kuita kwavo madzishe ana chief haana kuita consultation kuvanhu vanogara mumadiamond mining because takara isusu vanogara mumadiamond madiamond concession tine matambudziko akawanda asikuitwa addressed nemakambani. Saka kupikwa kwedoro kuti gomo rinosewa madiamond ribudise madiamond kuti machina atore zvinhu zvinoratidze kwetiri kuti hatizi kufara nazvo nekuti isu hatina chatinoona kubudikidza kwekuti wangochera wotore madiamond wena.
Sei mafunga kuenda kunoratidzira kukambani yeAnjin musingaine kunoratidzira kuna chifu wenyu akabika doro?
Chikonzero ndechekuti uno munyika kwedu sekuona kwedu madzishe haana simba kurambire kambani yehurumende. Saka kuende kwashe kungawo kupedze nguva kuti totaura nashe akatosumbawo because kuti she arambe nyaya yabva nemakambani akauzwa ngehurumende tinoona muZimbabwe zvisingaiti. Saka taone kuti vatingarambirana nawo ikambani yacho inochera chief haana simba ba rekurambire zvirongwa zvinonga zvarongwa ngehurumende.
Saka imi zvii zvamuri kuda kuti zvitange zvagadziriswa kambani isati yatanga kushanda?
Chikurukuru dambudziko tinoda kuti rigadziriswe ngere development munzvimbo muruche wemadiamond. Mukawana izvozvi zviroti iri kufamba itiri kufamba nayo yatsakara ngemamota anowekotsere madiamond aichafambiki zvachose. Munzvimbo medu hamuna kana chinhu chimwe chinobatika chinoratidza kupema kama nakatanga kare kuchene madiamond. Apana chino chime chinoratidzire kuti pane chakabuda kupepa madiamond ari kuchino. Saka tukusafara kwenu kuti amuna even any development yaitwa pema kora pfura uchishandiswa kwemakamba ari kundouya achitore madiamond ichena. Pasina chinhu chinondongedzeka chingabatwa chaitwa ngemakambaniwo.
Saka matambirwa sei neve anjini kuratidzira kwamuri kuita uku?
Tataurirana asi hakuna kutaure kupedza kwakanaka, takamirire kuti vauye nemhinduro. Isusu chataida kuita ndezvekuti kuratidzira kwataita taonesa kuti hatisi kufara nechiprogiramu yavo. Ivowo tichaona kuzwa kupepa vari kuti vanozvitambira sei. Takamirira mhinduro mangwana tinonga tisi kwazi. Pakasawa nemhinduro yakanaka tiri kugona kudzoka kuratidzira wakada kuchatisa kuchaitike mwachiazwa kumukwati kuchaitike kwamukwana.
Mugari wekwachiazwa vaMoses Mugwada vari parunare kwakare kwachiazwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Zimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kusagadzikana kuita upfumi kuri kukonzerwa nemitemo yehurumende isina kujeka. Kuratidza kuipa kwezvinhu, Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats yakazivisa nechitatu kuti mutengo wokukwira kwezvinhu kana kuti inflation yakawedzera kubva pazvikamu zvinodarika makumi mashanu nechimwe 51.49% kusvika pazvikumi zvinodarika makumi mashanu nemana 54.49%. Izvi zviri kuuya apo dhora remunyika nezuro rakadonha nezvikamu zvinodarika zvina kubva muzana 4.3% pamusika wekutenga nekutengesa mari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe Foreign Currency Auction System. Nechipiri dhora rekuAmerica range rotengeswa nemari inodarika zvikamu mapfumbamwe nemanomwe 1 US dollar to 97.13 Zimbabwean dollars. Svondo rapera dhora rekuAmerica range richitengeswa nemadhora anodarika makumi mapfumbamwe nematatu 1 US dollar to 93.8 cents. Pamusika wemukoto panova pane mari yakawanda dhora rekuAmerica riri kutengeswa nemadhora mazana maviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaOswald Bina vanoti musika wemari weRBZ uri kutatarika sezvo mabhizimisi vasiri kuwana mari nenguva. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Kudonha kwedhora remuZimbabwe pamari inopiwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe pachirongwa cheauction system kuri mugwara rehurumende maererano nemaonero avanoita ekuti dhora remuno rinofanirwa kunge riine uremu hwakadii. Hurumende inopikisana nemutengo wedhora rekuAmerica uri pamusika mutema iyo inozivikanwa separallel market wezana nemasere kana kuti 180 madhora emuno kutenga dhora rimwe chete rekuAmerica.
Ivo vanenge vachita kuti dhora iri ringe riri pazvikamu zvakaita sei chaizvo?
Maonero avo ndeyekuti mutengo uyu unofanirwa kuve pasi pezana inova 100 ichizokwira kusvika iyo pazana mazana nematatu kuro 130 munguva inotevera. Kudonha kwedhora remuno kunokonzereswa kunyanya neuwandu hwemari inogadzirwa nebhanga guru remuno uyewo mitemo inosungira vemabhizimusi kushandisa mitengo yakatarwa nehurumende. Zvinoita kuti vatengesa vatsvake dhora rekuAmerica nemaziso matsvuku zuva nezuva uyewo kuti vakwidze mitengo yezvinhu zvavanotengesa kuti vanhu vakwanise kutenga dhora rekuAmerica pamusika mutema zuva rega rega. Maonero edu ndeyekuti hurumende iri kurasira museve kuhondo yaisingakwanisi kukunda.
Zvii zvamunokurudzira kuti zviitwe nehurumende?
Chinodiwa kuita kuti matengeserwo emari yekunze anoitika paauction system aitwe pasina kupindira kwehurumende kuti itare kuti uyu ndo mutengo wemari inofanira kuchitengwa nayo. Uyewo kutengeswa kwemari iripo kunge kuchiitika zviri pachena, hurumende ichibuda pachena kuti mari iyi ndo iripo ende ndo iyoyo inotengeswa muvhiki iroro, kwete kuti panotengeswa mari inenge isipo ichazowanika kumwedzi iri mberi izo zvinoita kuti vemabhizimusi vanenge vawana mari vashushikane vakamirira mari dzavo. Hurumende inofanirwawo ndingangoti kudzika mitemo inogara maererano nekushandiswa kwemari mukati menyika, kwete kuti mitemo iyi inochinjwa pese pese kana kuti mwedzi wega wega.
Zvine matambudziko izvi.
Izvo zvinokonzeresa kuti vanhu nevanoshandisa mari nevemabhizimusi vashaye chivimbo nemari yemuno. Zvireve zvona kuti vanhu vanenge vasadi kushandisa mari yemuno kana dhora remuno, vanenge vachiona zviri nani kuti vashandise dhora rekuAmerica iro rinochengetedza uremu. Ndingangoti ndo zvinokonzeresa kudonha kweuremu hwedhora remuno muZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vange vari panhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rinopikisa reZimbabwe African People's Union, ZAPU, riri kuita musangano waro mukuru kana kuti Congress muBulawayo. Musangano uyu wakatanga nezuro china uye uchapera mangwana muGovera. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato iri vaDerek Katsenga vaudza Studio 7 kuti musangano wavo wakanonotswa nekupararira kwedenda reCOVID-19, vachiti nguva yasvika yekuita musangano wekongresi uyu kuti pasarudzwe vatungamiri vebato iri zviri pamutemo. Vakatsenga vanoti zvigaro zvizhinji zvichange zvichikwikwidzwa kusanganisa chigaro chemutungamiri webato iri.
Musangano uyu wakatarisira kusarudzwa kwemutungamiriri webato rezapo ari kutsiva chigaro chakasiiwa naDr. Dumiso Dabengwa pavakashaya. Isusu sezapo tanga tagara tiri kuenda kukongress, but takazowanikwa tichikanganiswa kuti tinge tichiita gungano iri nechirwere ichi chatekeshera pasi rose cheCOVID-19. But tazokwanisa kunge tichibudirira kuti tinge tichiita gungano irori pamazuva andataura iwayaya.
Zvinangwa zvemusangano uyu ndezvipi? Chii chikuru chamakatarisira kubuda mukongresi yenyu iyi?
Bato redu rezapo rakatarisira kusarudza mutungamiriri webato pamazuva matatu iwaya andataura, uyezve pachawanikwa pachigadziriswa nyaya dzinoita nepolisi direction yemusangano. Saka maprovinzi achawanikwa achitaura nyaya vachigadzirisa mapolicies emusangano, uyezve vachawanikwa vachigara pasi zvekare kuti vaongorore kuti iyo constitution yemusangano yebato redu rezapo pane here pairi kuda kunge ichigadziriswa pasina kumira zvakanaka. Saka zvese izvi zvichawanikwa zvichiitwa pamazuva matatu andataura iwaya, nenhau yekuti tinoda kuti iyo constitution yedu iwanikwe ichivandudzwa.
Zvigaro zvichange zvichikwikwidzwa ndezvipi?
Pazvigaro zvichange zvichikwikwidzwa ndezvakaita seizvi. Takatarisira kuti pachakwikwidzwa pachigaro chemutungamiriri webato uyo watinoti president of the party. Pachawanikwazve pachiwanikwa pachikwikwidzwa pamutevedzeri wemutungamiriri webato uyo watinoti vice president. Uyezve pachawanikwa pachikwikwidzwa zvekare chigaro chamabharani mukuru webato uyo watinoti secretary general. Uyezve pachazowanikwazve pachikwikwidzwa chigaro icho chatinoti icho cha national chairman, and tozoona kuti pakupedzisira pacho pachakwikwidzwa pachigaro chemubati wehomwe yemari yemusangano uyo watinoti isusu treasurer general. Ava vashanu ava ndivo vachawanikwa vachikwikwidzwa pacongress. Chazowanikwazve paine kukwikwidzwa kuchaitwa pane mutungamiriri wevechidiki watinoti isusu ZAPU Youth Front. Tozotiwo madzimai vachawanikwa vachikwikwidzanazve kuona uyo achange achitungamirira bato redu remadzimai ratinoti isusu ZAWU zvavo zvichireva bato redu isusu remadzimai muzapa.
Vakatsenga, vangani vachange vachikwikwidza kuva mutungamiri webato rezapo uye ndivanani?
Vachakwikwidza chinzvimbo chemutungamiri webato redu rezapo. Takatarisa isusu kuti tine vatungamiriri vana pari zvino. Tina comrades Bangilizwe, Michael Ngomo vachawanikwa vachikwikwidza pachigaro chemutungamiriri webato. Tina comrade Strike Mukandla vanova ivo Secretary General pari zvino varipo pakukwikwidza chigaro chemutungamiriri webato zvekare. Tinowanikwa paina comrade Bernard Magugu vari kuwanikwazve vachikwikwidza chigaro chemutungamiriri webato zvekare. Tozoti tina amai Stembiso Mupofu varipo pakukwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika. Saka tiri kuti pavana ivavava ndipo pachabuda mutungamiriri webato.
Avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato rinopikisa reZimbabwe African People's Union vaDerek Katsenga vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. United Nations amai Alena Dohan avo vanga vari munyika kwemazuva gumi adarika vachiongorora nyaya dzekutorwa kwekodzero dzevanhu uye kuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira. Vanokurudzira Zimbabwe kuti iite nhaurirano dzechokwadi nenyika dzakatemera zvirango nechinangwa chekuti zvirango izvi zvigobviswa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Amai Dohan vati zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira dzakaita seAmerica, Australia, Canada neSwitzerland pamwe nesangano reEuropean Union hazvisi pamutemo. Amai Dohan vati zvirango izvi zvakanganisa veruzhinji muZimbabwe mukuwana chikafu, utano hwakanaka, dzidzo, mvura yokunwa yakachena nezvimwe. Amai Dohan vati zvirango izvi zvinotyorawo kodzero dzeveruzhinji uye vatiwo zvirango izvi zviri kukonzera kuti vanhu vakawanda vatize munyika vachienda kunze kwenyika kunotsvaga mafuro manyoro. Asi amai Dohan vakurudzira kuti hurumende yeZimbabwe iite nhaurirano nenyika dzayakaisa zvirango izvi. Avo vakurudzirawo kuti muZimbabwe mutevedzerwe mitemo pamwe nekuita nhaurirano dzechokwadi pakati pehurumende, mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Vakurudzirawo America kuti isiyana nekushandisa mutemo weZidera vachiita hufambirano nechisungo chenyika dzepasi rose chinobata nyaya dzekodzero dzevanhu cheInternational Covenant on Civil and Political Rights. Mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vati vane chivimbo chekuti nyika dzakaisa zvirango izvi dzichazvibvisa.
Hazvifani kutora nguva uye danho rokutaurirana riragara ritoripo kare. Munotondera imi kuti vamunangagwa vachipinda mumasimba muna 2017 vakauya nedonzo reengagement rokuti ngatikurukurireni, ngatitauriranei nenyika dzakativenga, nenyika dziri kutiitira utsinye nezvirango zveupfumi izvi. Takatarisana nekubviswa kwazvo ndo pakatanga dare reengagement.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varush kuti Mukundu vati havaone nyika idzi dzichikurumidza kubvisa zvirango izvi vachiti hurumende inofanira kutanga yagadzirisa nyaya dzekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu pamwe neuori hwapfunya chisero munyika. Vachinyora padande mutande ravo retwitter nhengo yekomiti inoona nezvinoitika kunze kwenyika mudare resenate muAmerica vaJames Rich vatiwo Zimbabwe iri kuswera ichiimbira mugaba kunze kwekuti igadzirise matambudziko akatarisana nenyika akafanana nekumisa nyaya dzeuori nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Vakakurudzira kuti Zimbabwe ivandudze nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu makumi manomwe nevaviri 72 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchingori pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevashanu 4,675. Ukuo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zvoruzana rine makumi matatu nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi manomwe 132,880. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nezvitatu zvine mazana masere ane makumi masere nevaviri 3,293,882. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nezvina zvine mazana masere ane makumi matatu nevatanhatu 2,574,836. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Financial Gazette rinoti kudonha kweuremu hwedhora reZimbabwe kuri kuitika kuchabatsira kumutsidzira zveupfumi munyika. MuNewsday, masangano anomirira vagari vemumaguta munyika kana kuti Residents Associations abvumirana kubatana pamwe chete mukukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota pamwe chete nokurwira kuti mitemo yesarudzo ipindudzwe. MuNewsday makare, hurumende inonzi haina kubhadhara varayiridzi mari yavo yemihoro yemazuva avasina kuenda kumabasa vachiti havana mari yekuendesa kumabasa. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reEducators Union of Zimbabwe vatafadzwa munoda wafa vanoti vamwe varayiridzi vange vave nemwedzi gumi vasina kubhadharwa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Indetwa tendai musengi kutaura ndiri muHarare muno. Nyaya iri kuitika yekuti mapurisa ehurumende aya ekungoti kukarovana kukaungana vanhu veMDC ivo vanenge vachipindira vachiita zvavari kuita vachirova vanhu kana vanhu veMDC mayuta akarohwa sezvaakaitwa nezuguru Monzi akarohwa avasunge vanhu veZANU-PF. Ndo matangiro akaita nyaya dzakatanga kuitika pa 2008 vanhu vaingorohwa uchiti vakanoripota kumapurisa hakuna kana mupurisa aisunga nyaya dzangu dzichoyaikokutiyaiko asi vanhu vachidimurwa maoko nevanhu veZANU-PF. Ndo zvaakutotanga izvozvizvi ende vanhu vaizvitungamirira ndivo vamwe chete varipo vana vamunangagwa ivavo. Saka nyaya iyi dai vaimira iyi nokuti nyaya iyi ine ropa rakawanda mukati ishi dai vaimira. Please Sadak ndiye chatokumbira kuti ipinde munyika mini.
Baba vari kutaura kuti vanhu veMDC vari kupuhwa mayunifomu yeZANU-PF achipekwa onorova vanhu zvine sense here izvi zvinotaurwa nemunhu mukuru? Vangaende kunorova vamunhu vamwe vavo vachivatema nematemo ngavava kutaurise zvinonzi vanhu vakuru saka vachembera ngavachiregerwa ndatashamisa vatoni ndikuzva vasoziva zvavari kutaura. Munhu weMDC angapfeke nivo munoponda mumwe wake zvinoshanda izvozvo.
Kwazivai vestudesevaini ndinoda kuti kune maovhetereri rambai makashinga mupuhwe mugo wenyu uye murambe mwakazembera kupati yenyu yemakarwira. Ndinotenda zvangu.
Tinotenda vanamukoma Tanono Kawande nanamukoma Junga Kandimiri. Ndinotenda nekasaundi kamakadzosa kayakembira panguva yaya yevanhu vanotaura zvavanofunga. Apa ipapa ipa isusu tunoita zvesound engineering, saka tinotonyatsonzwisisa kuti izvi zvofamba sei. Saka zvazvisingachanzwiki. Kuti vanenge vaitaura munhu sound inenge yakavharira, saka tinotenda hedu kuti namukoma vaya vakazotaura mukagadzirisa. Aiwa, tinotenda. Tisu vatsigiri venyu. Ndini Sims Brown, Zvishavane.
Masikati akanaka, masikati akanaka muZimbabwe. Mese vana mukoma tananoka, vana mukoma Jonga katimire. Ndakangobatikana zvangu nemashoko akataurwa neuyo Zanu PF uyu. Anoti kwai hanzi veMDC ndo vanopfeka ma t-shirt eZanu PF kuti zvinzi Zanu PF iri kukonzeresa kwese kwese kunoenda chamisa. Tinongoziva wani vachisunga kana kuri kuti vanhu veMDC. Sazana zvavakazviziva vakadii kundosunga vanhu ivavo, ndopane mubvunzo wangu, ndopane mubvunzo wangu ipapo. Vakadii kundosunga kudai vanga vachiziva kuti havasiri vanhu vavo vechi veZanu PF. Asi kungoti zvinoitwa neZanu PF hazvina kumira mumusha, asi zvapadhuze hazvo kupera, ndatenda zvangu.
Vana veZimbabwe makadii kuti tizive nezvemasanction kuti anoafekta Zimbabwe. Ngavasiye chigaro 2023 kana kuti ngavamupe izvezvi tibve tazoziva kuti shuwa masanction aya akapuwa Munangagwa nesuwo veMDC anotirwadzisa. Saka ngavasiye tive nechokwadi shuwa masanction aya anovava tese. Asi kuziva kwangu hanhero ako neuizvi.
Ndiri Gudo, ndini Gudo, ndiri pano paRustenburg, South Africa. Ndinoda kutaurawo maererano nezviri kuitika munyika yedu. Ivo vamunangarwa kana vasina chavanovhunduka neZanu PF yavo, sei vachibhuloka mukomana pose paanoenda kumarali napose paanenge achiti asangane nevanhu. Kuvhunduka chatikwatara hunge unenge turike nevavo vamugwadi uyo, mugwadi unongowawata. Uchazoona kuti Zanu PF haina basa naye sezvakaitwa Kudzai. Kudzanai uyu waimbova ningiri wemayute Zanu, wakazodzingwa mazuva vamugadoro kwaneami wokutaura kuti Zimbabwe nami is like an salvation army. Ndo zvakafanana namugwadi uyo unongotaura zvaanoda kungorotomoka.
Dzange dziri pfungwa dzenyu vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani yeFacebook yakazivisa nezuro kuti yachinja zita rayo kuti ichizivikanwa nezita rekuti Meta. Izvi zvinonzi zvaitwa kuti kambani iyi isasvibiswa zita rayo nebazi rayo resocial media rinonzi Facebook. Bazi resocial media iri reFacebook rakatarisana nematambudziko mazhinji ayo anokonzera kuti Facebook ishorwe nevanoishandisa vazhinji pasi pose. Kambani iyi yati vanhu havachakwanisi kupatsanura pakati pekambani yeFacebook nebazi rayo resocial media reFacebook. Naizvozvo vaona zvakakodzera kuchinja zita rekambani iyi sezvo ine zvimwe zvizhinji zvainoita kunze kwebazi rayo resocial media inonziwo Facebook. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vagari vekwaChiyadzwa nezuro vakaratidzira vakamisa kuchirwa kwemangoda nekambani yekuChina yeAngen Investments. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kusagadzikana kuita upfumi kuri kukonzerwa nemitemo yehurumende isina kujeka. Bato rinopikisa reZimbabwe African People's Union riri kuita kongres yaro muBulawayo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvidzimwe nhau. ini njini tanona kawande njiri Washington DC nchiti mosera zakanaka.